Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumiguru 23 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvichitevera kuoma kwaita zvinhu munyika, hurumende inomanikidzwa kubvisa mutemo wanga uchirambidza kutengwa kwezvinhu kubva kunze kwenyika.
Transition Authority inopa kuti kusawana makakava pamaelection, nokuti vanhu vanenge vapinda muTransition Authority ingava for 9 months havazokwikwidzi panozoita maelection. Saka ipa zvinopa kuti maelection aite maisho kwazvo nyemba kutsadzarungwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzotsigira mashoko emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti paumbwa hurumende itsva yekufambisa basa kwechinguvana kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. VaS Lumumba vanoti vachiri pabasa ravakapiwa negurukota rezvemari vamuturi Ncube. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yambomisa mutemo unorambidza kupinzwa munyika kwezvimwe zvinhu, uye inoti makambani nevanhuwo zvavo vave kubvumidzwa kutenga zvinhu zvekunze vachizozvitengesa munyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavanoita nevatori venhau mushure medare remakurukota svondo rega rega, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende yatora danho iri nechinangwa chekuda kuona kuti vanhu vawana chikafu pamwe nekugara zvakanaka pamwe nekutenga zvinhu nemutengo uri pasi.
Saka tatarisa nenyaya yekusimuka kwaita maprices panguva shoma shoma, chiratidza kuti pane vari kutenga vachingochengeta vachida kuti vadhurisire vanhu. Taona zvakakodzerawo kuti vanounza, vanoda kuunza vane mari dzavo kunzi vagounza maproducts atingati mabasic commodities, so that munyika medu vanhu vedu varege kufanenzara, vanhu vagowana chikafu.
Amai Mutsvangwa vati izvi hazvireve kuti hurumende haichatsigira makambani emuno, uye vati izvi zvicharamba zviripo kudzamara zvinhu zvagadzikana munyika. Zvimwe zvezvinhu zvave kukwanisa kutengwa kubva kunze kwenyika ndezvinoti binzi, fortreza, mabhara, mishonga yekurimisa, mazenge, ice cream, jam, dovi, shuga, mushonga wekuporesha shangu pamwe nesipo. Vachitaura pachiitiko ichi, kurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vati chinangwa chavo ndechekuti zvinhu zviwande muzvitoro kuitira kuti mitenge yezvinhu idzike. Vati danho iri rakananganawo nokugadzirisa kusamira zvakanaka mumaindastri nemabhizimisi umo mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende richagadzirisa nyaya yemitengo munyika.
Iri ndinofunga kuti danho rakanaka ratorwa nehurumende richakonzera kuti zvinhu zvinge zvichikwanisawo kuwanikwa neuwandu, sezvo iko zvino munhu ega ega akukwanisa kungonotengawo achiuya nazvo pamusika. Mutemo uyu wanga wakonzera bongozozo nekuti maindastri achona mimwe mitengo yatanga tichiona yanga iri yevanhu vakafukidzirwa neSI-64, uye zvanga zvakukonzerawo matambudziko panyaya dzekuti kuti mabasic commodities kana kuti zvinhu zvinoshandiswa nevanhu vakawanda izvi, uye zvanga zvava kuda kuti unge une resinesi rekuti unge uchingokwanisa unozvitenga. Zvinova zvinhu ndofunga zvanga zvichikanganisa kupinda kwezvinhu munyika. Saka ndinoona sokuti idanho rakanaka, uye idanho richakonzera kuti mitengo inge ichizokwanisa kunge ichidzika nekufamba kwenguva.
Asi mutungamiri wesangano rinomirira maindustry, Reconfederation of Zimbabwe Industries, Vasifela Njawangwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo danho ratorwa nehurumende richikwanisa kuti zvinhu zviwande munyika, mitengo yezvinhu haisi kuzodzikira. Vatiwo mitengo yezvinhu ichatokwira zvakanyanya sezvo vanhu nemakambani vachatsvaga mari yekunotenga kunze pamusika mutema. Izvo zvinozoitawo kuti vatengese zvinhu zvavo nemitengo iri pamusorosoro. Vajavangwe vati zviri nani kuti hurumende irambe ichitsigira makambani emuno nemari. Vati hurumende yakaderedza uwandu hwemari yekunze hwainopa kumakambani munanyamavhuvhu. Izvo zvakatanga kukonzera kushomeka pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nasi vakurudzira kuti paumbwe hurumende inofanobata matomu kwechinguvana kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi, vachamisa vati kusafambiswa zvakanaka kwakaitwa sarudzo ndiko kuri kukonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika, izvo zvavai kupa kuti veruzhinji vaomerwe neupenyu.
Mitengo iri kungokwira zuva nezuva, vanhu vari kunonga sosve nemuromo, ibata mupfupi bata murefu. Saka dambudziko iroro rasvika pakundirwadza nekundigombera semutungamiri kuti ndakuti tiroda kuti rigadziriswe. Ndosaka ndandichitaura ndikati upfumi zvahuri kuita, vanhu vari kubirwa mari. 2% ya imari iri kubiwa, nekuti 2% imari iri kungotorwa kumunhu pasina zvakakodzera. Isati tanzwa kuti mari yakaitwa chikwereti 9 biriyoni yakaenda kupi, yakadyiwanani ne 15 biriyoni imwe yakamboshayikwa, yakaenda kupi, zvese izvo hazvina ari kupindura, asi takungonzi uya mubhadhara imwe mari. Saka tiri kuti hurumende ngairivhese izvozvo, idzorere vanhu mari dzavo. Wese ari kuita iko cash e-wallet, ari kufambisa mari dzake mumabhanga, ari kutorerwa 2% pamari yaafambisa, chinova chinyunyudo chine vanhu vakawanda. Ndataurawo nedambudziko riri munyika muno rekuzvambarazwa kunoitwa vanhu vachinge vachirirakidzira kana nyaya dzematongerwo enyika dzisina kumira zvakanaka manyama minerorongo, kunyanya-nyanya kubiwa kwakaitwa sarudzo kwatinoziva tese, kwokuti vanhu vanoziva zvavakavhotera nezvakabuda musarudzo, zvese hazvienderani.
Vachamisa vati chave kudikanwa yehurumende inombofano bata matomu kana kuti National Transitional Authority, kwakamirirwa kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
Zvinhu zvoda kugadziswa zvese izvozvo panyaya yeupfumi, asi zvinotoda pawiriranwa pava neinonzi Transitional Authority kana kuti vanosano bata masimba muchikamu chidiki tichienda mberi. Izvi kana vakazvirambawo vanoramba, isusu ndozvati tichitaura ndozvatiri kuda, zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo kuti tizorakidzira zvakaomarara nezvakasimba kuti tinge tichibudisa chinangwa ichi.
Vachamisa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara, izvo vati zvinofanira kugadziriswa. Vanhu vanosvika 50 vakafa nechirwere chekorera, uye vanhu vanodarika zviuru zvina vakabatwa nechirwere ichi. Mitengo yezvinhu iri kukwira mazuva ose, izvo zviri kuisa hurumende yava Emerson Mnangagwa parumananzombe. VaMnangagwa vakatora masimba mushure mekubatsirwa nemauto muna Mbudzi gore rapera, ayo akabvisa pachigaro vaive mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. VaMnangagwa vakanzi neZimbabwe Electoral Commission ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, asi izvi zvakaramba kutambirwa neMDC Alliance, kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatiwo vaMnangagwa ndivo vakakunda. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri webato riri kutonga reZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi, asi vaMoyo vakamboudza bepanhau reHerald mazuva mashoma adarika kuti bato ravo rakasarudzwa musarudzo dzemuna Chikunguru kuti rizadzise zvido zvevanhu munyika, vachiti zvakasarudzirwa bato ravo ndizvo zvavari kuita. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira Joe vaudza Studio 7 kuti chinhu chakanaka kuti paumbwe hurumende inombofanofambisa zvinhu munyika kwechinguvana, asi havaone ZANU PF ichibvuma kuita izvi nekukara masimba kwavanoti kunoitwa nevari muutongi.
Transitional Authority inopa kuti kusawana makakava pamaelection, nokuti vanhu vanenge vapinda mutransitional authority ingava for 9 months havazokwikwidzi panozoita maelection. Saka ipa zvinopa kuti maelection aitwe maiso kwazvo nyemba kusadzarungwa, uyezve mareforms anenge achidiwa kuti aite vanhu vakompite muchecheteri mvura yeguvi anobva aitwa. Maelections ozoita zvatinoti pachirungu zviri free, fair, transparent and credible. Asi dambudziko ririko iro ndokuti avo vanotonga vanenge varipo vari kurambira pazvigaro havasi vakazombopa vamwe vanhu kuti ngoya muite transition authority isitongobuda mupawa. Saka ndiyo dambudziko guru riri kuAfrica rokuti vanhu vanoda kufira pazvigaro.
Vachamisa vakatokwidza nyaya iyi Commission yesangano reAfrican Union inoona nezvekodzero dzevanhu yeAfrican Commission on Human and People's Rights. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vakadomwa negurukota rezveupfumi muzvinafundo muturi Ncube kuti vavesa chigaro wekomiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi iri vaS Lumumba varamba mashoko ekuti vamiswa basa mushure mekunge vangogara kwemazuva matatu muhofisi. VaLumumba vanonzi vakafumura uori hwavanoti huri kuitwa nevakuru vakuru vekureserve bank of Zimbabwe vana vanoti vamirira ichiremba vanomene Mataruka, vaGresham Muradzikwa navaAzvinandava Saburi avanonzi vakatombomiswa mabasa kuti vaferefetwe. VaLumumba avanoti vachiri pabasa ravo kubazi rezveupfumi vanoti munhu anokwanisa kuvamisa basa chete ndava Ncube, kwete mamwe mapazi kana mapepanhau. VaLumumba vanoti vachaenderera mberi vachifumura vanhu vari kudzosera nyika kumashure. Asi bazi rezveupfumi rinonzi ranyora tsamba kuna VaLumumba richivazivisa kuti vamiswa basa, kunyange hazvo tisina kukwanisa kunzwa kubva kuna VaLumumba kuti vatambira here tsamba iyi. Asi tsamba iyi inoti VaLumumba vamiswa basa chiripo ripotyo sezvo pasina kutevedzwa nzira kwayo pakupinzwa kwavo basa. Ngatinzwe hurukuro yataita navaLumumba pamusoro pekupinzwa kwavo basa.
Imi Herald munoiziya wana kusi kutanga muchiverenga bepa reHerald. Handizivi hangu kuti vanyorei, handina kuzviverenga, handizivi kwavazviwana, handizivi chavazvinyorera. Chandinongoziya baba ndechekuti basa rangu ndire kubatsira kunzwisisa kweshoko retransitional stability plan yenyika kuti inzwisiswe nemhomho yenyika ichibva kuhurumende. Ndo zvandinoziya. Zvimwe zvese zvazoita vamwe vanhu kumaministri yavo ndaremerwa. Handizivi kuti vazviitirei, vazviita here kana kwete.
Muri kureva here kuti muchiri nechigaro chamakapiwa navaMutuli Ncube?
Chinenge chaenda kupi? Chinogondibva chinenge chaendepi? Hachina makumboka. Handiti bepa rakataura rikati 12 months. Saka chinenge chazoita 1 month, 2 days kana 24 hours nesimba rani.
Tochitarisawo panyaya yemasoko makaburitsa pamusoro pevashandi veRBZ vaiita zveuori. Mungatudzawo zvakamira sei?
Pfungwa dzangu dzaibva pazvinhu zvangandaonawo semunhu ari mubhizimusi. Zvinhu zvangandaonawo semunhu anoshandawo nemapato ehurumende akasiyana ndo zvakaita kuti ndisvike ipapo. Mukaona ndasvika pakutaura vanhu nemazita nemacases acho, zvinoreva kuti ndiri kutovapa mvumo yekuti kana ndanyepa endai munomhangara kumapurisa kuti munhu uyu aite defamation of character, anyepa. Anyepa kuti ndinobaini, unoenda kumapurisa unotaura. Kana kungonyora tsamba zvayo, kungonyora statement kuti aiwa toda kunyora statement yekuti mukomana wanyepa uyu. Asi hezvo ndi munoona hapana chavanyora because chokwadi vanochiziya kuti vana veZimbabwe vari kutambura nenyaya yevarume veri kuRBZ uku.
Hamusi kuzvityirawo here upenyu hwenyu?
Kuzvityira upenyu chandinotyira baba vangu, ndinotyira kuti nyika yedu inoparara kana mainvestors asingakwanise kuuya. Vana vedu vachakura vachashaya mabasa. Mayuti edu achaneta nekugara kumba. Ndizvo zvandinotyira. Zvekutyira upenyu hwangu hune basa rei upenyu hwacho kana ndisingagone kunakirwa nawo.
Vakawanda vari kubvunza pazita ramakasimudza rekuti Queen Bee. Zvinotawanawo mukana wekubata VaLumumba kuti vatirumenzere.
Queen Bee ndiye chamangweza wekuti tese tiri kushanda tichinomupa uchi hwedu. Endi kana nguva yakwana, aiwa muchamuziva Queen Bee. Nhasi ndichakudzidzisai vamwe apa muri kuziya Queen Bee cheteka. Aiwa kune vamwe vari kuya. Ndofunga nhasi pamwe ndichakuudzai nyaya yaGringo. Handisati ndasvika ikoko.
Vanga vari mukuru wekambani yeStonesmith Group uye vanga vari sachigaro wekomiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezvemari vaS Lumumba vachitaura parunare muHarare neStudio 7.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan nasi vapa mashoko anopesana netsananguro yeSaudi Arabia pakupondwa kwaJamal Khashoggi uye vakurudzira kutongwa kwaani zvake ane chekuita nenyaya iyi. Mutungamiri weChina vaXi Jinping vazivisa nhasi nezvekuvhurwa kwezambuko rinopinda nemunyanza rinove rakarebesa pasi rose. Zambuko iri rakareba makiromita makumi mashanu nemashanu uye rinobatanidza matunhu matatu anoti Hong Kong, Zhuhai neMacao ari kumahombekombe kwerwizi Pearl. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvino munyaya dzezveupfumi zvinenge zvave kutonyanya kuoma kubva pamutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvavakatoresa mhiko dare ravo remakurukota vachiti vainge vane chivimbo chekuti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vachagadzirisa zvino munyaya dzezveupfumi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachinyora nezvemamiriro akaita zvino muZimbabwe muzvinafundo Robert Rodberg, avo vanodzidzisa paHarvard University muno muAmerica, vanoti vaMnangagwa varikundikana kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zviri kuonekwa nekushandisa mari yakawandisa kudarika mitero yavari kuwana, zvikwereti, uori uye kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzekurima. Asi vaNcube vanoti vari mugwara rekuedza kugadzirisa zveupfumi uye vakaparura chirongwa cheTransitional Stabilization Program kana kuti TSP chakatambirwa neIMF neWorld Bank chakananganawo nekubhadhara mari dzakawedzerwa pazvikwereti kana kuti maarias muzvinafundo. Ncube vanotiwo vane urongwa hwekuderedza mari iri kushandiswa nehurumende. Chikwereti cheZimbabwe kunze nemunyika chave kusvika madhora mamiriyoni gumi nemasere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti vaNcube vakwanisa kugadzirisa zvimwe zvavakavimbisa.
Chokutanga ndechekuti vafamba kunze kwenyika vachitaura nevavo vatine zvikwereti nazvo, vatingati maInternational Financial Institutions vakati sana World Bank, IMF, Africa Development Bank, vachitaura navo kuti no, tikukumbira kuti tipiwe mukana wekugara nemupasi totaurana kuti mari dzatinokwereta dzatakakwereta tozibhadhira sei. Number one. Kechipiri, kutaurira nedzimwe nyika dzekunze dzakaita sana America nana Britain neParis Zone of Conference kuti Zimbabwe iwe inotyidzana nenyika idzodzo, nekuti chachinyanyonesa ndechekuti takachibva tavharirwa panze, saka vatiraya kuvhura madhoo ende ndo zvavaedza kuita.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vaNcube vari kutokonzera kusagadzikana musika zvopa kuti zvinhu zvidhure munyika.
Saka zvaita kuti mutengo wemari yokunze kwenyika pamisika yokunzei ikwire chose zvokuti iko zvino takatanga kuona mitsetse mihombe yekutsvaga mafuta emotokari nanhasi zvakangodaro. Takatanga kuona kushayikwa kwezvinhu muzvitoro. Takatanga kuona mamwe makambani vana edikazi, vana asembi elmozi, vana KFC akawanda vachivhara.
Nyaya yemutero wakaparurwa navamwe vekuti vanhu vabhadhare masendi maviri padhora rega rega kana vachishandisa makadhi yakonzerawo kusawirirana munyika. Dr. Kanyenze vanoti izvapa kuti zvinhu zvibva zvaita manyamamire nerongo.
Zviri pachena chose kuti kuya kwavakaita kunyanyanyanya pavakataura pavakatara mitero ye2 cents padhora rimwe chete raunenge vashandisa pamaplatform eelectroniki mana ecocash nemamwe akadaro. Zvinhu zvakabva zvangoita manyamamire nerongo. Nyika yakabva yangoenda kumawere zvachose.
Asi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vasfelan Jabangwe, vanoti mutero uyu ukabatwa zvakanaka unoshanda.
Taxi toona kuti inofanira kuti ive iriko, nekuti iyi inzira yanga iri yekuti yatinoti informal sector iya ikwanise kubhadhara yavo taxi ayo. Nekuti nyange ukaita mari yako uchada kutransact, kwatoti uchada kubhadhara chikwi chiyo. Saka ipapo ndopanova wabhadhara 2% iya. Saizvi ndopata achiti inofanira kugadziriswa kuti isabhadhariswa oredhi vari kubhadhara taxi. Isabhadhariswa oredhi vaya vacho vane tumari tushoma shoma, asi vanenge vachiita matransaction avo emari yepamusoro yova ichiita sei?
Imwe gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu kuna vanxuve inyaya yekuti vashandi vehurumende vanoti mihoro yavo haichareve chinhu, uye vanotiwo vave kuda kuti vabhadharwe nedhora rekuAmerica kwete maRTGS. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki vebato rezanopf mudunhu remanikaland nhasi vayambira vemabhizimusi vose kuti vachavhara nechisimba zvitoro zvavo kana vakaramba vachikwidza mitengo yezvinhu. Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Mashoko aya abuda pamusangano waitwa nevechidiki ava nhasi pamuzinda wehurumende uri muguta remutare. Sachigaro vezvechidiki muzanopf kumanikaland vatawanda mukodza vaudza vatori venhau kuti vachavharisa zvitoro zvose zvinenge zvichidhurisa zvinhu sezvo zviri kuitwa kunze kwemutemo.
Erano nekukwira kuri kuita zvinhu muno Manicaland province zviri kukonzerwa necorruption iri kuitwa mashops, zviri kukonzerwa zvakare nevari kubira hurumende. Tiri kuona nyaya idzi dziri kuramba dzichienderera mberi. Saka seyouth league tiri kuti pasi nazvo, pasi nevanhu vari kukwidzira zvinhu mutengo.
Vamukodza vati pamusangano wavo uyu vabuda nenyaya yekuti vechidiki vezanupf vange vachiwanirwa zvekuita mumapazi akasiyana-siyana ehurumende. Asi nhengo yesangano yerezvemabhizinesi reManicaland Business Forum vaJoseph Zimunya vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa nevechidiki izvi manyaotsamukanwa achembere kurota echiyamwa sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Vazimunya vati kuvhara zvitoro zvevanhu kana makambani kana kuvatorera marezinesi hazvina zvazvinobatsira.
Semunhu webhizinesi tinoziva kuti tengi wedu, makastomers edu havasi kufara nekukwira kuita zvinhu. Asi isu tiri kutiwo kune mayuse ezanupf avo ngavatitarise chaira kuti musoro uteme. Zviri kutangira kumusoro uko isusuwo hachisi chido chedu tikwize zvinhu, asi kuti kwezviri kutangira kwetiri kuzviona isusu zviri kutomera. Hatisi kuwana maus acho ekuoda zvinhu kuti semashops edu. Saka problem iri kumusoro, ngavatanga vagadzisa kumusoro.
Mashoko evechidiki vezanupf ava anotevera mamwe emumwe wevatevedzeri vevatungamiriri venyika vakembo muhadhi avo vakati vachakanzura marezinesi evari kutengesa zvinhu nemutengo wepamusoro. Zvinhu zvakanyanya kukwira mutengo munyika zvinosanganisira chingwa, mafuta ekubikisa, emotokari, zvinwiwa, doro, zvekuvakisa, mari yekufambisa nezvimwe zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Mumwe mukoti ari nyanzvi yechirwere chegomarara rezamu nemamwe magomarara muzvare Respect kufa kwedeke vanoti zvakakosha kuti madzimai nevanhurume vadzidzire kuzviongorora mwedzi woga woga kuti vane gomarara here kuitira kuti vava nerubatsiro chirwere ichi chisati chakomba. Muzvare kufa kwedeke vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti pane zvizhinji zvinokwanisa kuratidza mviro-mviro dzegomarara rezamu.
Chekutanga kuti uone kuti panenge paita gomarara rezamu, kune masymptoms akanyanyisa kujairika akaita iwo sebundu ratinoti pachirungu lamu rinogona kutanga muzamu, kana inganzi masia, kuti unogona kuona kuti muzamu mangu mune chibundu kana kuomarara kwaitika. Kazhinji chinogona kunge chisina marwadzo achinacho, asi chinenge chingori chibundu chakatiomararei than ari mukati mezamu. Chechipiri, kunogona kuti rimwe yacho naitangire muzamu, rinogona kutangira mumwambabvu colum inonzi colabonia. Mune mwambabvu iri umomo, mwambabvu iyoyo inogona kuzvimba, uye mwambabvu yemuhapwa inogona kuzvimba zvekare. Chiri chikonzero chinogona kunge iri cancer yezamu. Asi kune vamwe vanhu vanogona kuita masymptoms iyayi, aya masymptoms atinotarisira isiri breast cancer, zvitori zvimwe zvirwerewo. Asi izvi ndo zvatoda kuti titaure kuti kana uchindoona zvakati unogona kuenda unotarisa kuti wagona kuti igomarara here kana kuti ndezvimwewo.
Zvii zvingatariswe nemunhu kuti azive kuti angangova negomarara rezamu?
Chekutanga, unofanira kubata mukati memazamu ako. Ukanzwa uine bundu iroro, unofanira kuti uende unotariswa, especially kana riri bundu rinyowani ratanga, even rekare rokuti unoti haringava cancer, rine mazuva. Saka even wave naro maybe ngatiti 3-4 months, unofanira kuti uende unotariswa. Ndo chekutanga. Chechipiri, ukaona paita machanges, paita musiyano wemazamu ako, kuti maybe mazamu ako akanga ari maduku, ona kuti mazamu angu anenge ari kukura, kana pane rimwe zamu riri kukura kukunda rimwe rachona, unofanira kuti uende unotariswa. Ukasumudza maoko ako wakabvisa hembe, ukasumudza maoko ako pamwe chete uchisumudza mudenga zvokuti unosumudza wakatarisa pamira, ukatarisa pafull length mirror uchisumudza maoko, mazamu ako anofanira kusumukirana pamwe chete. Ukaona pane riri kusara kana tiri kusara rakatange riri kudhonzerwa pasi, kazhinji unenge uine mask but iwo unenge usati maybe wakutanga kuiona, unofanira kuti uende unoonekwa. Panogona kuita iko kuzvimba kwatambotaura kuti kunozvimba, kunogona kunge kuri kupamwe dzimwe nguva kana wakamboona munhu ane mota, kuzvimba kunenge kwemota kuya, unofanira kunotariswa. Ganda rako kanzwa paine irritation kana kuti dimpling, dimpling zvakaita vanhu vane madimples vave kakuwira mukati kakadimpu kanoenda padama kaya konoita kakuwira, dimpling iyoyo inogona kunge iri cancer again iri kutanga. Uye ganda rako kuona raita kunge zvakaita ganda reorange zvinogona kuitika pazamu, futi kuona radaro raita kunge rakamirira sezvakaita ganda reorange, unofanira kuti unotariswa zvakare.
Vanga vari nyanzvi yechirwere chegomarara muzvare Respect kufa kwedeke vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuIreland.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tichange tichikurukura pamusoro pekurudziro yemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa yekuti kuumbwe hurumende ichafanobata matomo muZimbabwe uye kugadzirisa upfumi hwenyika huri kuramba huchiinda kumawere. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyura paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Tinotenda zvikuru Ntungamiri Nkomo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvichitevera kuoma kwaita zvinhu munyika, hurumende inomanikidzwa kubvisa mutemo wanga uchirambidza kutengwa kwezvimwe zvinhu kunze kwenyika. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotsigira mashoko emutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti paumbwa hurumende itsva yekufambisa basa kwechinguvana kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Bazi rezvemari rinozivisa vaAsi Lumumba kuti vambomiswa basa kunyange ivo vari kuti havasati vamiswa basa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Chris Gande.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela imsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 ngomfufu 2018 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
The time has come for us to reflect on our circumstances and then begin to find common solutions for our common problems.
Isikhathi sesifikile sokuthi sicabange ngesimo esikuso bese sithola impendulo zodubo lwethu.
Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake yabuse eqondisa umumo oselizweni i-transitional government.
Linyathelo elihle nxa kade kuyikuthi abantu elizweni bebele mali enelisa ukuthi ithenge ngaphandle. Kodwa ngesimo esikhona esikubonayo ngokuthi abantu abaningi bahola imali ingama-bonds njalo imali ingama-bank transfer.
Uhulumende uthi uZulu weZimbabwe jikelele usevunyelwa ukuthengwa kwamanye amazwe impahla ezimqoka ezisilelayo elizweni ngemva kokuguqula umthetho obusenqabela lokhu. Ngenyanga kamfufu eyabekelwa umkhankaso wemfundiso ephathelane lemvukuzane ebele owe-Breast Cancer Awareness Month, iStudio 7 imanyana lomhlaba kulo umkhankaso ngenhlelo zemfundiso ngaliviki. Namhlanje siphatha ngokuqakatheka kokudinga usizo lokwelatshwa ngokuphangisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo oselizweni okwesikhathi esifitshane elungisisa indubo ezibhekane lelizwe i-transitional government. UChamisa uthi lumbuso wesikhatshana kumele ubunjwe ngabavela ezigabeni ezehlukeneyo zempilo, abezombusazwe, labenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu ngenjongo yokulungisisa umnotho njengamaZimbabwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
UChamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare ethi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usephelele ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe osugaqa ngamadolo engelasi iphume lakho lokhe watshontsha ukhetho lukaNtulikazi 31. Uqhubeke ethi uhulumende weZANU-PF angeke aphuma lamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe engelasisekelo lwamanye amazwe ezombusazwe, inhlanganiso ezimela amalunga abantu kanye lenkokheli zokholo. Laloba uhulumende kaMnangagwa wenelise ukugcila ukhetho, uChamisa uthi ngeke enelisa ukugcila umnotho welizwe.
The time has come for us to reflect on our circumstances and then begin to find common solutions to our common problems.
Isikhathi sesifikile sokuthi sicabange ngesimo esikuso bese sithola impendulo zodubo lwethu. Sizathola leyo mpendulo yodubo lwethu kanjani? Sihlezi sisithi kulenyathela okufanele silithathe ukuze sigqibe inhlupheko eziselizweni ukwenzela ukuthi senelise ukulungisisa ivoti kaZulu eyantshontshwayo. Sisobala ngalelo nyathela okumele silithathe ukwenzela ukuthi ilizwe liphume kundubeko elikuzo. Sithi inyathelwa lakuqala kumele kube lokukhulumisana kwamalunga akwezombusazo, hathi ukwenzela ukuthi kube lomanyano kahulumende kuphela, kodwa ukuze senelise ukulwisana nenhlupheko esibhekane lazo.
but political dialogue for purposes of making sure that we deal with issues.
Ngesikhathi kususo engumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni uchamisa uthi umkhokeleli wabalweli bempi enkululeko umnumzana Victor Matemadanda lo mnumzana Chris Mtswangwa kanye labanye abakubandla leZANU-PF bathembisa ukuhlala phansi lamabandla aphikisayo ukubonisana ngentuthuko yelizwe kodwa bathe sebekuhulumende kamnangagwa abasazanga bathanda ukuveza abakuthembisayo.
Before the death of President Tsvangirai, there was a unanimous agreement with our colleagues from across the political divide in Zambia. There was that.
Umnumzana Tsvangirai ingakasikhiyi. Kwakulesivumelana labanye abangane bethu abakubandla leZANU-PF abalwa impi yenkululeko ababekhuluma lomkhokheli wethu uTsvangirai. UMatemadanda uyakwazi lokhu, umnumzana Mutshwangwa uyakwazi lokhu, ukuthi kwakulesivumelwano sikahulumende womanyano ngemva kokuba sesiqede ngodaba lukamnumzana Mugabe. Kodwa okwenzakala ikuthi bagcina besuka kulokhu esasekuvumeleni.
On the 30th of July, let us go back on a path to legitimacy.
EMDCT ethi izaqhubekela ngomhlangano wokuthakazelela iminyaka elithumi lasishiyagalolunye lalelo bandla ngomgqibelo ozayo emkhosini ozaqhutshelwa enkundleni yeGwanzura. Lokhu kuza ngemva kokuba leli bandla like laliswa ukuqhuba umkhosi amapholisa esithi akumelanga kube lembuthano ngendlela yokulwisana lomkhuhlane wekholera osubulele abantu abangamashumi amane lasishiyagalolunye 49 elizweni lonke. Umkhosi lo ukhangele ukusetshenziswa njengemthuba lokulungisisa amaphutha akuleli bandla le-MDC ngemva kokunqotshwa kukhetho oledluleyo. Ngimele ithuto 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Uhulumende uthi uZulu weZimbabwe jikelele usevunyelwa ukuthenga kwamanye amazwe impahla emqoka esilelayo ezitolo ezelizwe ngemva kokuguqula umthetho obusenqabela lokhu. Impahla le igoqela isamende, amafutha okupheka, imvundiso, ifertilizer, iflower, isepa, indumba isemagabheni, uchago, ichukela, ijam, inamnede, amanzi, idobi, ukudla kwenkomo lezinye impahla ezijiyeneyo. Isinqumo lesi sithethwe lidale labaphathintambo ele cabinet emhlanganweni eliwenze lamhlanje. Uhulumende uthi uthethe lelinyathelo emzameni yokuqeda ukusilela kwempahla eqakathekileyo empilweni kaZulu. UNtungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezomnotho umnumzana Richard Mahomva, yena othi lanxa leli kulinyathelo elihle, udubo ukuthi abantu kabalayo imali yakwamanye amazwe efana le-rand ngoba beholiswa nge-bond note.
Linyathelo elihle nxa kade kuyikuthi abantu elizweni bebele mali enelisa ukuthi ithenge ngaphandle. Kodwa ngesimo esikhona esikubonayo ngokuthi abantu abaningi bahola imali ingama-bond njalo imali ingama-bank transfer. Yikho ke okungangukuthi mina njengomuntu nje nxa ngifuna ukuthi sengifuna ukuyathenga impuphu yami eBotswana kumbe sengifuna ukuyathenga i-Colgate yami eSouth Africa, uhlupho luba khona ngolokuthi kufuze ntshintshe ama-bond layo ebe ngama-rand. Njalo laba abantshintshayo imali yangikhona ama-rates angikhona angeke abayanga benelisa ukuthi bethenge i-foreign currency. Yikho-ke esikubonayo ukuthi ye linyathelo elihle, kodwa nxa kungalungiswanga ingxaki yezokuthi laba abantshontsha imali i-foreign currency besenza ama-rate adulayo nxa bengabanjwanga ukuthi kusetshenze labo, abayanga bazaqhubeka behawula. Abantu abazenelisa ukuqhubeka besiyathenga izinto phandle yilaba abale mali abahola ama-dollars. Kodwa iningi labantu bethu, ikakhulu abantu abasebenza kuhulumende lokunye okuzinkampani kwethu lokho okuncane, bazaqhubeka behawula.
Ukhuluma ngendaba yebhondi, abantu abaningi abagoda
baqela izisebenzi zikahulumende labantu nje abazimeleyo bathi ibhondi kumele lesulwe kumele likhitshwe. Ukubona njani wena?
Ye lo ngumbono obekwa ngabantu ngoba kathesi kunendaba ehluphayo yokuthi kuthiwa sokufuze kube lama-akhawunti ayehlukeneyo ikanti kuqala abantu babethele ukuthi ibhondi le mali le yangaphandle kuyalingana. Kodwa uhlupho osesiluthola kathesi ngolokuthi ungabe uhola lelo bhondi kodwa awuyenelisi ukuthenga imithi emafamasi.
AbeZimbabwe abamankampani abaningi bayakhala bathe ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga izinto lezi kwamanye amazwe kuzabulala amankampani abo. Uthini ngalokho?
Ye, kungabe kuliqiniso kodwa njalo bona laba bamankampani okusuka kuhluphe ukuthi izinto lapha bezikhwela lezinye izinto iyabuzubuza ukuthi kanti lokho esikulungisa lapha esikuthola lapha bese befaka imali ngamadola. So khona lokhu kuyatshengisela ukuthi uhulumende kenelisa ukuthi efake abantu ukuthi benze into eqondileyo ukuthi amakampani angaqhubekeli engcindezela abantu.
Lo-ke ngumnumzana Richard Mahomva, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare.
Umfumfu yinyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, Breast Cancer Awareness Month. Ngakho-ke umsakazo wakho weStudio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele kusukisela mhla ka-22 Mfumfu kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele belandisa ngokunqoba kwabo, abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo, imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama, lango-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi awe 909 AM, 4930 6040, 15460 laku-1885 kHz ku-short wave.
Ukuxokozela okukubhangala esizwe ele Reserve Bank okubangelwe yikumiswa umsebenzi okwenziwe iziphathamandla ezine zaleli bhanga sokuthiye abanye besithi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe ingaba ingalandelwa iziphathamandla zikahulumende ezifuna ukusenga lezi mithiyo kwezomnotho. Ihlekana leziphathamandla zebhanga lesizwe kunye lezinye iziphathamandla zikahulumende zicatshangelwa ukuthi zingaba lesandla ekuthengisweni kwemali emkambo wensitha kusukela ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Ingcwethi kwezomnotho zithi nxa lolu daba lungalungisiswanga kuza kuba nzima ukuvuselela umnotho welizwe. Ezinye ingcwethi ezifana lomnumzana Rejoice Ngwenya zithi akusimuntu oyedwa uhuquluza inotho yelizwe.
Ngikholwa ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi, ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi, kodwa babathize kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali, ngoba ungazinanzelele nxa umuntu ethenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyabe ithiwa khona imali yakhona intengo yakhona engayile khona, ungazifike i-roadboard intengo yakhona vele iyayijiyanaga ukuthi uthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke beni besebenza nje i-code name eyokuthi Queen B.
Ungwenya uthi okunye okwenza kube lobuhuquluzi benotho iziphathamandla zikahulumende yindlela ibandla leZANU PF esebenza ngayo.
Ngikhole ukuthi ngumuntu lilizwe nje elingasetshenziswa nje elokuvala nje izinyawo zabantu abaningi, ngoba ungazikhangelisise indlela ekade isetshenzwa ngayo ekuthengiseni kwemali kuyatshengisela ukuthi ngabantu abathize laba abaningi, kodwa babathize kodwa ingxenye ukuthi basebenzisa nje indlela eyodwa yokusebenzisa imali, ngoba ungazinandelele nxa ude thenga imali engali ngaphansi duze le Sheraton le iyalithiwa khona imali yakhona intengo yakhona yile khona ungazifike eRoodepoort intengo yakhona vele iyatshiyana ukuthi ukuthi vele abantu bakhona laba abavele besebenza bonke beni besebenza nje i-code name eyokuthi Queen Bee angikhola ukuthi umuntu wethu.
Enye njalo ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi ukubotshwa kwezisebenzi zebhanga le-reserve akuphanga themba kuZulu labafuna ukusungula amabhizimusi.
Yikuthi nje bekulabantu abazuza imali le beyiphosela u-black market. Yikho owenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani la ma-pronouncement akababa uNcube, uProfessor Ncube, ikakhulu indaba le 2% tax, le ndaba ekababa uMangujwa ukuthi sokuzaba laba FCA, abanostro FCA, lama-RTGS FCA. Yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo. Abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi ukuthi ithenge.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ekupheleni kwenyanga ezayo lapho azaveza khona eminye njalo imizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Uhlelo lwethe connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngenkuthazo kamkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa eyokuthi kumele kubunje uhulumende ozabamba intambo zombuso alungisise umnotho welizwe ngoba owezanu PF esehlulekile. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abangamashumi ayisithupha ababikwa befile ekuqhamukeni kokulwisana ngemihlobo esigabeni seSul esingenyakatho yeleSomalia lamhlanje emadabukakusa. Inhloko kahulumende welePakistan umnumzana Imran Khan uveze injabulo esithi ulethemba lokuthi inkulumo ezilawulwa ngeleMelika phakathi kwabesitaliban abalwisa kwele Afghanistan zizakhokhelela ekuletheni ukuthula kulelo lizwe okuzaphathisa hatshi lelo lizwe kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke weMiddle East. Lanxa umkhuhlane wemvukuzane ungabonakala masinyane uselapheka lokhe uqhubeka uyingozi. Iningi labeZimbabwe libanjwa ngamandla ukudinga usizo lokwelatshwa phandle kwelizwe njengoba elizweni lungatholakali kubangelwa yikonakala kwesimo sezempilakahle ezibhedlela. Njengokwethembisa kwethu, umsakazo weStudio 7 uqhubekela phambili ngenhlelo zemfundiso lokulimukisana ngemvukuzane yebele njengoba kuyinyanga yeBreast Cancer Awareness Month. Ubathabile Masuku khangela kwelatshwa kunye lokutholakala kwendlela zokwelatshwa ezikhona eZimbabwe.
Umkhankaso wokulimukisa ngemvukuzane yebele uqhubekela phambili emhlabeni jikelele, kodwa lonyaka inhlanganiso eziqhuba lomsebenzi azizwakali ukukhankasa kwazo okuyinto edanisa abaningi abalawo kumbe abadinga ulwazi lolu. Ulwazi ngemvukuzane yebele luqakathekile kakhulu ngoba lulakho ukuphathisa ekuphephiseni uZulu ekulahlekelweni ngumphefumulo. Usista Ndlovu umkhulu wabongi emzini we-Island Hospice and Healthcare kobulawayo yena-ke usichathekela ngolwazi lokwelatshwa kwemvukuzane yebele.
Ukuvikela kwalomkhuhlane owemvukuzane yebele kunzima ngoba isikhathi esiningi itholakala ngosendo. So kuhle ukuthi abantu bananzelele ukuba emulini ukhona umkhuhlane wemvukuzane baphangise bebe besenza ukuzihlola bebona ukuthi ayikho yini imvukuzane ebeleni. Siyakhuthaza nje ukuthi abantu behlale besidla ukudla okwakha umzimba okule protein eyaneleyo, istarch esaneleyo njalo okulamafutha aneleyo ukuba bevikele imkhuhlane le enjengemvukuzane.
Usista Ndlovu uthi kulendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuhlinzwa kanye lamajekiseni ehlukeneyo ahlatshwa inyanga eziyisikhombisa kusiya kweziyisitshiyagalolunye.
Nxa isitholakele imvukuzane, odokotela bayakhipha inyama encane behlole ukuba yimvukuzane yini. Nxa kuyimvukuzane bayakhipha ibele lonke kanye lembilaphi ezisekhwapheni. Sokukhitshwa ibele bese beyekungenisa emtshineni abajwayele ukuthi yikutshiswa iradiation ukuba bebulale ama-cancer cells wonke angabe esemzimbeni. Ubusuphinda uhlatshwe amajekiseni achiyeneyo imithi leyo kuthiwa yi-chemotherapy.
Kukho konke lokhu, kulabantu abaphilisana labantu ababanjwe le imvukuzane labo bahlangana lokwehlukeneyo ekuphilisaneni lababanjwe lumkhuhlane. Unkosikazi Sithembiso Nyathi, isakhamuzi sakobulawayo olonenazala owabanjwa limvukuzane, uchasisa abahlangana lakho emizameni yokulwisana lokuphephisa umphefumulo.
Umama Zala wabanjwa i-cancer ngo-2015 wazotshona ngo-January 2016. 2 years yonke leyi sahlangana lobunzima obukhulu. Wathestwa lapha eZimbabwe kwathiwa akulalutho. Asuka waya eSouth Africa wathestwa njalo kwathiwa yi-cancer. Waphenduka lapha kobulawayo ukuthi ezozama ukwelatshwa. Sahamba eMatadei bamyenza i-chemotherapy kuphela. I-chemotherapy yayenza umkhuhlane lo we-cancer wangani uya uba wesi.
Unkosikazi Nyathi wengeze ethi ukutholakala kwemithi akulula ngoba imali edingakalayo iningi njalo ama-medical aid ayasilela.
Sasile medical aid eyayi cover for yena khona ngale eMatadei. Kodwa i medical aid leyana yacina isina besithi hayi lapha seyicinile. Ayisoke isakhava ama payments akhona ngale Matadei. Kwangena yomunye njalo i medical aid layo yacina besithi abasathathi. So ngikhuluma ngithi ufe ngo January 2016 kuze kube lamhla ngo October 2018 lokho sidonselwa imali umuntu osewatshona kudala.
Ingcwethi zezempilakahle zithi inani lababanjwa yilomkhuhlane liyaliqonga eZimbabwe mhlawumbe kubangelwa impilo yalamhlanje elokudla okucolekileyo kwadlulisa. Zithi kulusizi kakhulu ukuthi lomkhuhlane olakho ukubonakala kusesemasinyane uqhubekela phambili uthatha imphefumulo kodwa ulakho ukwelatshwa. Kunje izibhedlela zelizweni ziyandelwa kakhulu ngoba imitshini lemithi inganeli, layona leyo etholakalayo inganeliswa nguzulu. Abakhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele bathi ngenxa yobunzima bokwelaphisa osebanjwe yiyo ikakhulu ingaphuza ukubonakala, bathi kuqakathekile ukuthi abantu behlale bezihlolisisa bodwa ikakhulu nxa seyake yabonakala emulini. Ukuphanga ukwelatshwa kungakaze kwafika esigabeni esiphezulu kuyakhuthazwa ngoba kuyabe kungakabizi intengo ephezulu. Abasindayo kulomkhuhlane bakhona njalo labo balobufakazi babo obokunqoba lomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umnumzana Simba Chikore, umkhwenyana kamnumzana Robert Mugabe, owayengumongameli welizwe, lamuhla uhlawuliswe isibambiso sebail esingamachumi amathathu amadola, i-$30, kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokuthi wabamba ngamandla unkosazana Bertha Zakheyo, owala ukusuka emsebenzini kwinkampani yeZimbabwe Airlines esemxotshe umsebenzi. uChikore uhlawuliswe ngumantshi umnumzana Elisha Sangano oweHarare Magistrate Court othe kumele aphenduke emthethwandaba mhlaka 7 ngenyanga ezayo. UChikore ubemelwe ngumnumzana Jonathan Samkange. Amalunga edale lePhalamende asethe akhuluma kabanzi ngomkhuhlane wemvukuzane bethi uhulumende kaqondise izinga lokukhankasela ukwelatshwa kwayo umkhuhlane njalo welatshwa emakilinika lezibhedlela ezikhulu ukuze kungabi lo muntu ofa ngalo mkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amalunga edale lePhalamende lawo amanyana lomhlaba ekunanzeni inyanga yokulimukisa uZulu ngemvukuzane yebele eyeBreast Awareness Month bethi ngempela inani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane lokhu liqonga, ngakho ke uhulumende kumele athathe amanyathela. Ilunga ledale lePhalamende eNkayi South unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kulusizi ukuba inani labalahlekelwa ngumphefumulo ngenxa yalomkhuhlane lokhu liqonga.
Ye, antsho abona ukuthi lapha kungela madokotela abahlolayo omama kunzima ukuthi ukwazi ukuthi bangako mama abalemvuzane. Ngike ngahamba ulast term, ngike ngahamba lamadokotela, they were shocked ukuthi kulezifo ezingako ezinjalo ezelaphekayo, but seziqheliswe ukuthi abantu bebengakwazi ukuthi balazo ukuthi baze belatshwe masinyane. So mina mfuna ukuthi ngithi uhulumende kafake in each district or each ward clinic umtshina ozahlola i-cancer ukwenzela ukuthi yelapheke.
USeneta Thabita Khumalo uvumelane lonyoni ethi akumangalisi ukuqonga kwenani labomama ababulawa yimvukuzane yesibeletho ngoba eminyakeni edluleyo babesebenzisa impahla engahlanzekanga lapho belandela.
Ukuqazisa kwemvukuzane yesibeletho sabomama akumelanga kube yinto ethusa uZulu namhlanje lohulumende. 1999 iJohnson and Johnson eyayisenza izigqoko zokugqokwa ngomama uma besesikhatini yasuka kuleli lizwe yaye eMzantsi Afrika. Ithe isisukile kwasala kungela ngitsho yona ikampani eyenza isigqoko lezo. Zasezizwelakala. Zithe ziselakile umama aqasa ukusebenzisa izinto ezitshiyeneyo, abanye besebenzisa amalembu, abanye amasokisi, abanye ama-tissue, abanye ama-newspaper. Namhlanje sesikhala ngokuqaza kwemvukuzane naleyo yiyo imbadalo esiyiphiwa nguhulumende owasiyekela sisebenzisa izitshubo esezisibulala namhlanje.
Udokotela Nikela Ndebele uthi umkhuhlane wemvukuzane usudale umonakalo kubomama abaningi elizweni ngoba bephuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane ususesibangeni esiphezulu.
Kakhulu baphazamiseka kakhulu sibili. Kwa di problem ukuthi bafika sekulate kulokhu zini for i-help. This is simple. Bafika sekulate njengona. Kodwa njengoba ngitshilo kumeeting laphana ukuthi bangafika i-early detection njengokwenela abana abebesipha ama-testimony 25 years after. Urayithi mani. Kodwa abanye siyafihla njengokwesaba mona wokugcina lona otene na kwakude ohlubuye ngabudokotela wahlatsha umlozi ensibani wesaba.
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lumkhuhlane uhlasela omama labobaba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalumkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawayo e-UBH leMpilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaza ukubunjwa kukahulumende ozake abuse eqondisa umumo selizweni okwesikhatshana. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ekuseni ngo-half past six.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.